Mamwe mapato ari kushanda ari mubatanidzwa wemapoka ari kurwira kuti mitemo yesarudzo yevandudzwe uri kudaidzwa kuti National Elections Reform Agenda kana kuti NERA anoti danho rakatorwa nemapurisa rekurambidza kuratidzira muHarare kwemwedzi wese rinotyora zviri mubumbiro remitemo yenyika. MDC inotungamirirwa naMorgan Tsvangirai inoti bumbiro remitemo rinobvumira kuti vanhu varatidzire murunyararo nokudaro bato iri rinoti harisi kuzoramba rakanyarara hurumende ichityora bumbiro iri. Mutauriri webato iri vaObert Gutu vaudza Studio 7 kuti vave kukwidza nyaya iyi kumatare edzimhosva.
Vatyora bumbiro remutemo kunyanyanyanya Section 59 yeConstitution yenyika yedu yechipikirwa yeZimbabwe. Nokuti Section 59 yebumbiro romutemo inotibvumira, inotipa mvumo yokuti tiite mademonstration ari murunyararo, inotipa mvumo yokuti tiite mapetitions pamutemo, ungava mutemo wePublic Order and Security Act wePOSA kana mutemo wenyika weConstitution of Zimbabwe kuti vati itai izvi kana kuti itai izvo panyaya dzemademonstration. Saka tinotoona izvo zviitiri chimbi chimbi kuti taakumhanya kuenda kumatare edzimhosva zvatakamboita masvondo maviri matatu apfuura kuti tiwane order yokuti iyo bhani yanzi yavapo yaiswa namapurisa isendekedzwe nokuti ibhani iri kuzhe kwamutemo.
Mashoko eMDCT atsinirwa nebato reZimbabwe People First rinotungamirirwa nevaimba vamutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru. Mutauriri webato iri vaJelas Mawarire vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa nemapurisa kushora zvakataurwa neveruzhinji pavakavhotera bumbiro idzva remutemo yenyika.
Isusu hatizvitambiri zvakadaro izvozvo, hatizvitambiri nenyaya yekuti nyika vanhu ende vanhu ndo vakaisa constitution kuburikidza neurongwa hwekopak. Vakaisa constitution ine section 59 inobvumidza vanhu kuratidzira murunyararo. Zvino kana kwauya mupurisa mumwe chete wakati kusvika musi wakati handidi vanhu vanopinda mutaundi, hationi zvakanaka. Ndo zvaitwa nguva yaSmith izvozvo kuti muna First Street hatidi kuona vanhu vatema vachifamba imamo. Zvasiyana papi kana munhu achikwanisa kungofunga kuti mafreedoms akapuwa vanhu muconstitution, mvumo yakapuwa vanhu muconstitution iye ongogara hake muofisi make oti ndoda kumboitora kwomwedzi. Hakusi kuita ikoko. Isu sepati inoita zvido zvevanhu, sepati yakabva kuvanhu, tinoti aiwa vanotonga mapurisa ngateedze constitution yakabva kuvanhu. Ende constitution yakabva kuvanhu inoti vanhu vane mvumo yekuratidzira murunyararo.
VaMawarire vakurudzira kuti kuratidzira uku kuitwe mune dzimwe nzvimbo dzose munyika sezvo mapurisa ari kuramba kuti kuratidzira uku kuitwe muHarare.
Isusu tanga tichiti zvazvadai vanhu varambidzwa havo kakupinda muHarare, asi vanhu vanoita kumaconstituency kwavo. Tine maconstituency 210 muno munyika. Saka tichangoti pavari vanhu ratidzirai pamuri vanhu mutaundi mavo imomo mavati havadi kuti vanhu vapinde, vanhu torega. Asi tinoshanda nezviripo uyezve vanhu vachiinda kukoti, because izvi zvinhu zvatingati izvo zvisiri kufambirana nebumbiro remutemo wenyika. Saka zvinhu zvataa kutoti vanhu ngavaende kukoti kumatare edzimhosva vandosvika vati aiwa izvo hazvisi kufambirana nebumbiro remutemo, hazvisi pamutemo. Tinoona tichindohwina tikaenda kukoti.
Zvichakadaro vaGutu vati kuratidzira kwavakaronga senera kuchaenderera mberi nemugovera zvisinei nekuti mapurisa anoda here kana kuti kwete.
Isu tiri kuenderera mberi nomusangano uyu nenyaya yekuti musangano uyu wagara wakarongwa zviri pamutemo. Musangano uyu uri kuitwa nenyaya yekuti zvandambotaura Section 59 inotipa kodzero yokuita musangano murunyararo. Hatisi kuita zvemhirizhonga, hatisi kuita zvemheremhere, hatisiri kuita zvokuti taakuponda vanhu kana kuita sei. Tiri kungonofamba mumastreet takanyarara, takabata hedu maplakadz edu murunyararo. Saka hapana chiri pamutemo chingatitadzisa kuti tienderere mberi nomusangano wedu womusi wemugovera. Nyaya iripo ndekuti kana uchinge uri munyaya dzepolitics uchidhila nehurumende yehujaniriri yakaita seZANU-PF inotungamirirwa naRobert Mugabe. Zvinhu zvaunofanira kugara wakatarisira kuti uchange uchisungwa, uchange uchirobwa, uchange dzimwe nguva uchipondwa kana kutourawa chaiko. Saka isu takazvipira kuti kusikufande kupi, vana vedu havana mabasa, vana vedu vanofane nzara. Izvozvi ndichitaura newe kudai, tine vana vanopfuura zana vari mumajere vari muno muHarare muchikurubhi umu vakangosungwa pasina zvavaita, vachinzi maita demonstration iri violent. Saka isu hatichatya, chokutya hapana. Saka tiri kuti kana vaida kutiponda ngavatiponde, zvivangatipedza tose 314 million. Vakana vane mputi dzinotiuraya tose, ngativhedu zvetose tichifira nyika yedu yechipikiro.
Mapurisa akarova varatidziri zvakaomarira mwedzi wapera nekuvadira hutsi hunokashidza paida kuratidzirwa nenera muHarare, kunyange hazvo dare repamusoro rakange rapanera mvumo yekuenderera mberi nekuratidzira uku. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wemedia center vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti kurambidza kuratidzira kuri kuitwa nehurumende kunoburitsa pachena kuti hurumende yave panyanga dzamushore.
Hurumende panguva yayava nepayava nezviri kuitwa nevanhu novoruzhinji kuti irambe yakabatira paburiro romutemo zvinenge zvoinetsa, nokuti ikadaro inenge yoona kuti apa togona kusvika pakuzopidigugwa nevanhu. Saka ndo paya pamunozoona hurumende dzichizoti izvozvi taita state of emergency, nokuti izvi zvinenge zvaakutikurira izvi. Saka hurumende chiri kutaura ndezvekuti izvi zvaakuda kutikurira izvi. Hurumende inenge ichionawo kuti zviri kutaurwa nevanhu zvinenge zvichiinetsa kuti igadzirise. Saka zvoyongotozoita ndizvozvo zvokutobata vanhu nechisimba kuti vasanakigwa nekodzero dzavo.
Mamwe mapato ari mubatanidzwa wenera ari pakati pekugadzirira musangano wechimbi chimbi kuti azeye kuti odii zvichitevera gwara rakatorwa nemapurisa nezuro iri. Mapato anopikisa aya anotiwo haana kupiwa mukana nemapurisa wekupawo pfungwa dzavo panyaya iyi, chiziviso ichi chisati chashambadzirwa. Svondo rapera, dare repamusoro rakatura mutongo wekuti kana mapurisa achitora matanho akadai anofanira kutanga apa vanhu mukana wekupa pfungwa dzavo sezvinotaurwa nemutemo wePublic Order and Security Act, kwete kungoita madiro aJorgina. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Cherik Charamba vaudza Studio 7 parunhare kuti mapurisa haasi kuzodududza padanho raatora iri, vachiti basa ravo semapurisa kuti vaone kuti munyika mune runyararo pamwe nekutevedzerwa kwemitemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.